maonero andinoita ndeekuti prime minister havana kudanana nemukadzi uyu paintaneti. Pane kwavakatomuwana vane zvavakatotaurirana, vakatopinda kusvika pabonde vari vanhu vane zvavari kutaurirana pakati pavo. Saka kuzongoerekana munhu ati bidhinu zvabva zvatifungisa mazuva evhaileti ekuti vasikana unonyeperwa nemukomana kuti ndakati ndichakuroora iwongouyo innocently with all trust. Ndichitarisa nyaya idzika, vanhu ngavazive kuti tine nyaya yemafamily, toita nyaya dzemapoliticians uko, toita nyaya dzedevelopment. Saka semaonero angu, as long as tisinawo kunzwa side renyaya ralocadia, prime minister should know kuti statement yake taiverenga. But inini as somebody fighting for women's rights, and I don't care which political affiliation you come from, I want to hear this woman speak, because she can't be dressed down in public. By dressing her down in public, the PM has dressed down all of us. We are vulnerable. Any man can do that to us and justify it.
Mataura nyaya yemawomen's rights, ko pano vamwe vari kuti ko iwo vakadzi wacho vanonga vechitaura nyaya yemawomen's rights vari kupi panyaya iyi?
Kutaura chokwadi, vamweni wangu vainzwa nyaya iyi, asi nekuda kwekuti vanhu vari kutsvaga iwo chekurarama. Women's movement kana kuti marwira tinoita kodzero dzechikadzi yave a way to earn income more than a way yekuva nezvido zvemadzimai pamhana dzedu apa kuti chaitika ichingatitorwai. Saka apa pataregerera Locadia, but kwete kuti Locadia chete, tarisai tione zvakaitwa mai mutinhiri musuno iyi zvekutandwa mukabhineti, kutandwa mupati kunge imbwa.
Ko zviri kutaura waMugabe zviri kunzi wakati vanhu ngavasiyane nawatsvangirai, vanobvumidzwa kurora munhu vanhu vaanoda, kana wada kurora vakadzi vakawanda, kana wada kurora mukadzi umwe, ichoisi yavo. Munozviona sei izvi?
Iwayo ndo ratinototi shura mukati nenyika, shura chairo rakatonyanya. Munoziva nechirwere chemukondombera ichi, chapedza misha nemisha vananherera. Zvino purezidhendi vane vanhu vavo, vangade here shuwa kuti vanhu vaite hunhu kuti paona mukadzi pese wakutobisa bhurukwa atoo mukadzi wako? I think ngative ine hunhu chaiwo chaiwo kutaura kuti aiwa, imba inomiswa nababa naamai, inga iwo wani vana mukadzi wavo mumwe chete wani. Saka tinoda kuti kana tichitaurira vanhu, tisataure mapolitical statements ekuti varume vaombere maoko. Tinoda kutaura zvinhu zvekuti vanhu vave vanhu vanoumbika.